manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2017 makateerera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chingaose mananga hapana rizamhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neNDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu.
MDCT yoramba mashoko ekuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano yainenge ichiita nezek nemamwe mapato.
Isu tinofara zek iri tigonera tinotodida yaramba ichiwedzera kugona kwati kana chambo ipa kuzek bhikozi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu haitipetseri kuti tihwine tinohwiniswa nezvatoitira vanhu.
ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa nezek kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa munyadzo zvematongerwo enyika ari kugunun'una. Ko nyaya yecommand agriculture iri kushanda here? Tichanzwa kubva kuMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato maviri ane nhengo dzedare reparamende anoti MDCT neZANU-PF ave kuita mimwe misangano nezek ari oga kuedza kuunza kuyanana sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Asi kunyange hazvo vari kuti zvinhu zviri kufamba pane kukandirana makobvu nematete pakati pemapato aya. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti iri kufara nezviri kuitwa nezek inotiwo nyaya yemasangano anoti akazvimirira asi achipinda misangano achitsigira MDCT haisi kuifadza uye inodawo kuti masangano anotsigira ZANU-PF apinde misangano ine chekuita nezvesarudzo. Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanotinaurirano nezek dzakakosha pari zvino.
Takawirirana kuti tinofanira kugara tichitaurirana nezek zvinhu zvairi kuita zvichionekwa nomunhu wese uri zviri kufamba sei. Takapedza 3 days tichikwenenzura kuona kuti ndezvipi zvinoita kuti sarudzo dzedu dzisaita kuzopikisana kana toenderera mberi. Asi mungongoziva sevanhu vane mbiri yokudyiwa vanongotya kuti tingangodyiwa neZANU-PF because ZANU-PF ine ideology. Takavataurira ipapo pameeting kuti please hamuhwini maelections nokutukirira zeke. Munoenda maelections nokuinda kuvanhu. You can spend your energies uchidai zeke yadai zeke haivhoti zeke inoverenga mavhoti avhotiwa navanhu. Endai kuvanhu munotengesa ideology yenyu munotengesa zvamakamirira mugonere vanhu vaite shuviro yekuti dai tatongwawo nemi. Nekuti iko zvino vari kuona ZANU-PF ichivagonera havana rizini kuramba kuivhotera.
Asi imi sebato reZANU-PF muri kufara here nebasa riri kubatwa nezeki kana kuti pane zvamuri kugunun'unawo nezvisarudzei?
Isu tinofara zeki iri kutigonera tinotodida yaramba ichiwedzera kugona kwayo kana chambo ipa kuzeki bhikozi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu haitibetseri kuti tihwine tinohwiniswa nezvatoitira vanhu nenhoroondo yedu nemagonero edu ndianotwinisa kwete kuti zeki inotwinisa. Inozongoverenga mavhoti asi toona basa rai vari kuita zvakanaka havana vai vanofevha isu pane havatifevhiwo patakonawo tinotudza kuti musadero patagonawo tinoramba muchidero.
Asi kavanopikisa vari kutiwo vari
ndaitwa nechigunun'uno chokungoti kana vosarudza civic society inouya kumaworkshop edaya vandasiwano kusarudza civic society inofarira MDC vasingaoniwo civic society inotifarira samawo veterans havadi kuvadaidza kumasangano anenge vachitrena vamwe.
Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi sezo chitema tina diviri atinorerekera tabata wa munyori mnyazi sarudzo MDCT vamuri sizuzwai tikababunza vo mashandira varugita nezek.
Mpangano MDC kune punduzo ya pikuwana mzigozele zetanga richema na azotanya ya sarudzo zeminika edu echipikiwa. Pane zvakawanda zviri kuuya tinoimba kuti vazhinji makaverenga nenyasi kuti vakuuya vhota zero new one kwete iya yanga iripo yavamupede yanga ine vanhu vane 200 years old yaishandiswa mavhota slips kuti munhu anongovhota paanodiya wotengerwa hwahwa unovhota apa asikwanisi vanovhota nzvimbo dzakasiyana siyana. Zvakare tinofara nenyaya yekuti ZANU-PF yakazozviona kuti zvakakosha kuti ive ichibatane pamwe chete nesu kuti tigadzire nyaya yedu yekuti nyika yedu inofamba sei.
Ivove ZANU-PF vari kutiwo pane imwe misangano yamuri kuitai masangano akazvimirira oga anenge ari kuya achitsigirana nemi zvekuti ivo vanoti vaisa chikumbiro kuzeki kuti kana poitwa misangano kuyewo masangano anotsigira ZANU-PF munoti kudini mashokwani?
Chengawo semananga hapana risina mhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neMDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu kuti vana veZimbabwe vakagara jikerere zvakanaka here, vana veZimbabwe vari kuwana mabasa here, vana veZimbabwe vari mavhenda ipapo paari ipapo ari kushanda zvakanaka here, and so on and so forth. So hatina maorganization anonzi ndeMDC, but maorganizations arimo anogona kuidentifya nekozi yeMDC yekutoda kuti pave nerusununguko, pave nemaguta, munhu wese adye uchipa anenge ari ipapo.
Munyori munyadzi sarudzo muMDCT vamurisizizai vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCommand Agriculture iyo iri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vanoti chirongwa ichi chabudirira zvikuru uye chakwanisa kuwanisa vanhu vanodarika mamiriyoni maviri mabasa. Asi vanopikisa vanoti chirongwa ichi chakundikana zvachose. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumanzu.
Ndozvotaridza kuti Zimbabweans are now in charge of zvicherwa zvavo zvese zvamunoona, nyoka, miti, makomo, everything zvine zvava zvamaZimbabwe. Ndochiva kune nyaya yamataura yeCommand Agriculture. Shuwandiudzei kana mari yakaita se 300 million ichikwanisa kupararira mumomo yavanhu veZimbabwe. Tingati zvona zvisiri kufambeiro. Iye zvino nenyaya yeCommand Agriculture iyi, mari haina kubva kune dzimwe nyika asi iri kubva muzvizvarwa zvamaZimbabwe. Avo vakuona kuti hurumende inofarira kuti vanhu vatema vabudire, ndivo vari kuuya nefiweri, vari kuuya namachemicals, mafertilizers nezvimwe zvakadero.
Vagudu chimbopinda itidzwe, muri kuona kushanda here kuri kuita chirongwa cheCommand Agriculture ichi?
Isu tiri muno muZimbabwe tinofamba tichienda kumaruwa uko, tiri vanhu vekumaruzevha, ndokwatakakurira tikazvarirwa. Hakuna chiriko, kungotaura. Vhiki dzapera mbiri idzo ndakanga ndiri kune imwe nzvimbo kwana Mhondoro, Mashonaland and West Province. Zvandakaona nemamapurazi atakafamba akapiwawo vanhu iyo yeland reforming, ukaona zviripo nezvavanotarisira kuti vachakohwa, hapana zviripo. Vazhinji vacho kungokwanisawo kuti vangangoita kunge zvataita zviya tiri kumareserva, kungokwanisawo kurima nokukohwa zvako zvokudya nemhuri yako. Zvokuti hanzi Commande tichazoendesa 2-3 million tons chii kuZMB, hakuna, kungotaura. Ndosaka ndiri kuti zviri paground nezvinotaurwa nevakuru vezana hazvipindirani. There is a mismatch pane zviri paground zviri kuitika pasi nezvavanorwereketa nezvavanotaura. Zviri kutaura Comrade Gadzira hazvindishamisi. Kwachirumanzu ukokoko nokunaya kwakaita mvura kudai, ukaenda kwezvozvi kune nzara inotyisa zvokuti vanhu vanotoda kubatsirwa kupuwa food aid iyo mvura yakanaya, nekuti vazhinji havana kunge vachikwanisa kuwana mafertilizer, compound D ammonium nitrate top yakashaikwa yaingopuwa vamashefu.
Alright, regati mbodzoke kwamuri vachirumadzu tichibvudza kuti mazuva apera yatakazonzwa mumutedzeri wemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti kwakawaniswa vanhu mabasa vangasvika iwo mamiriyoni maviri nekuraudzira nechirongwa cheo chechekomanda agriculture. Ichokwadi here ichi?
Kundizvo izvozvo, saka munhu wese angari mumunda achirima, dambudziko rina vanhu vazhinji ndirokuti kana tichinzi employment, ivo vanhu vari kufungidzira kuti madzima edu anenge ari kudzimba iko, vana vedu vanenge vapfuura above 18 years kana kaenda kumunda, kunonzi it's not employment. Saka zvinotivhiringidzei kuti vanhu vazvinzwisise. Ndosaka tichiti yedidbini kuti vanhu vanobuda mupfungwa dzavarungu vachizivisa kupfungwa dzavanhu vatima, vachaona kuti munhu wese anga achishanda.
Vagutu, pari mabasa akadai here?
Saka Vice President,
Vice President Emmerson Mnangagwa, munhu mukuru igweta.
Pavakataura
iwo kuti hanzi takireta 2.2 million jobs, indakafunga kuti pamwe kuda vari kuita nyambo vari kutamba. Nokuti zvokwadi munhu mukuru akaita zvavamunangagwa kuti varekete vataure zvakadaro, haa. Handiona sekuti inyambo kuda vavaidi vaitamba zvavo. Ivo vanoziva, vanozviziva pamwoyo pavo inhizi hato vati kuti hakuna zvakadaro, 2.2 million jobs hakuna.
Avo vanga vari mutauriri wemudct vaobert kutu uye manzwawo kubva kune vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kuzanup f uye vari murimi vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navanathan Ngomo, mukuru weCivil Protection Department muhurumende. Tatanga nekuvabvunza nezvekubatsira kwavari kuita vanhu vari kumaruwa vakawirwa nedambudziko remafasha muemvura vakaparadzirwa dzimba nezvipfuyo zvavo.
Tinoziva kuti infrastructure ndiyo yakanyanya kukuvara, saka mukufamba kwenguva chiri kutarisira rubatsiro rwokuti tigone kuva nezvivakwa zvedu zvitsokere pazanga zviri, asi taakutarisira kuti zvinge zviri nani kupfuura zvazvanga zviri, nokuti taakuziva kuti kukauya mafasha makadaro paakudiwa zvivakwa zvakasimba sei.
Zvinoreva here kuti zvimwe zvinenge zvaakubviswa pazvanga zviri tichitarisa zvikoro izvi?
Tikatarisa sekucholocho chokwadi tichitaura neni pari zvinezvi, tiri kutotarisira kutoti tibvise vanhu vamwe pavanga vari, nekuti hatichadi kuramba tichingotaura nenyaya yezvemafashamu nevanhu vari kuwirwa nemafashamu. Tonga taakutotarisira kuti vanhu vamwe vabviswe pevari vachienda pamwe patinofunga kuti panonga pari nani. Apa ndo patinotarisira kuti hatitiri cholocho chete changa tichizoitira mamwe matunhu akawirwa nedambudziko rakafanana neriri kucholocho, asi zvinogona hazvo kutora nguva.
Asi zviri kutambirwa sei nevanhu izvi?
Vanhu vanozvitambira nekuti dambudziko ravakasangana naro mukomazulu iguru kupfuura raangazoda kuzotarisana naro zvikana zvadzokorora. Saka vanhu vese hapana ari kuramba, handina kumbonzwa kana runyero kupe rwemunhu anotaura kuti ini handidi kubva pandiri. Munhu wese akangotarisira kuenda kwaari, ende pari zvino karikiriki kuti dai tagona kuti pedza zvese zvatoda kuita mvura isati yatanga kunaya.
Tichitarisa kunzvimbo dziri kumaruwa kana kuti kumareserva uku, ndekupi kwamuri kunyanyoshanda zvakasimba iko zvinezvi kugadzirisa iro dambudziko iri?
Hurumende inowanikwa pese pese. Hurumende haikwanisi kungotarisa dunhu rimwe chete, asi tinonyanyotarisawo kwakanyanyowirwawo nedambudziko guru kunova kucholocho. Asi mukatarisa kunaana Umkuza, kunaana Ankaye, kunaana Lopani, anabulilima, Mangwe, Gwanda, Umuzingwani, Insiza, Mberengwa, Gokwe North, Gokwe South, Chirezi, Mwenezi, Chivi, Mashingo, South District, twenda kumanikaland, Mutare, Bohera, Kariba, Urungwe, Guruwe nemaundawe. Ndo dzimwe dzenzvimbo ine matambudziko akafanana neiwawo. Hatinotarisira izvozvi, tiri kumbopa zvedu zvimwe zvinonga zvichiuya, asi tiri kufunga kuti taita kuona kuti vanhu tivabvise unoita kuti varambe vachirwa nedambudziko remafashamo iro.
Mukupeta nyaya yedu vangomo, tichitarisawo kuti kana paine vamwe vana veZimbabwe vanga vari kunze kwenyika kana kuti munyika vanoda kubatsira, vanoita sei?
Ndo zvatakatotarisira izvozvo mukoma Zulu. Ndinofunga masvondo matatu apfuura. Tine vana vekubulilima vanosenza kune dzimwe nyika kunana Botswana, ndo pedyo nebulilima kao. Vakatotipawo zvimwe zvavakatipa kuti tibetsere kunana bulilima, vakabatsirikana zvikuru. Saka kana paine vamwe vanoda kutibatsira vanotibata isu vebazi rezvekubatsirawo vanonga vawirwa nematambudziko akadai. Asi vanogona kuuya kubazi rezvematunhu zvivakwa nedzimba. Tinowanikwa pamakombe building, kana kuti vari zvakaita kwamuruko mhiri kwemakungwa mukoma Zulu, vanoenda ku vanoti miririra kuma embassies edu enyika yedu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaNathan Komo, mukuru weCivil Protection Department, vanga vari paRunare muHarare.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naMuzvare Busi Mhlanga, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica parizvino. Tombonzwa nhoroondo yaMuzvare Mhlanga kuti vakabva sei kuchindunduma kwavakange vari kuchikoro vachienda ivo kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita henyu ndinofara kuva pano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndakadzidza kunonzi kuChindunduma High School. Pokutanga regai nditangire kuprimary school, kana kucrash kana muchindibvumira. Ndakadzidza kuMount Darwin, ndiko kwandakakurira. Ndakaita zvidzidzo zvangu zveprimary school kuMount Darwin Primary. Ndakadzidza ikoko, ndakasumudzira zvidzidzo zvangu zvesecondary, ndakaenda kunonzi kuChindunduma High School. Ndichibva kuChindunduma High School, ndakaenda kunoenderera mberi nefundo yangu kuSouth Africa. Inini ndakakurira kuMount Darwin.
Mm-hmm.
Mount Darwin itauni iri kuMashonaland and Central. Vanoi classifya sekuti growth point panguva iyoyo. Yanga iri nzvimbo kunoitwa mining nefarming. Yairisi dhorobha rekuti rine mukurumbira chaizvo. Saka ndichi ndiko kwandakakurira. It was a very small town. Vasikana vazhinji vemunzvimbo iyi vaienda kumachild marriages. Vairodzwa vachiri vadiki. Vamwe vacho they would voluntarily do so, vasina kumanikidzwa kana navabereki, asi kungosarudzawo kuti ndaakuda kurorwa nekuti zvaita kunge zvinodadisa. Inini pamanguzuva ndaikura mudhorobha iro. Saka kuti mukana wechikoro wauya kana chikoro, zvinhu zvanga zvisinganyanyi kukurudzirwa chaizvo. Taitongoziva kuti takapedza grade 7 mumwe wedu akunororwa, kana kuti mumwe wedu akunotengesa, akunoenda kuMozambique vachinotengesa kana vakuita zvefarming. Asi inini ndakashingirira, ndakada zviri mberi, ndakada upenyu hwakasiyana newandanga ndiri kuona shamwari dzangu, hama dzangu, zvandaiona zvavanga vakupinda mazviri. Ini ndakatisarudza kuti ndinoda upenyu hwakanaka, upenyu hwekuti kana ndakutarisawo kumashure ndoonawo kuti pane zvandakaitawo, pane zvandasiyirawo vamwe zvakanaka.
Ungatiwe chii chakanyanya kukushingisa tambonzwa uchitaura kuti mai panguva iyoyo vanga vasiri kwamaigara? Mai vanga vari kupi pamakasara na baba?
Mai vakaenda vakanogara kuBelgium, vachizopfurira kuti vanogara kuThe United Kingdom. Mai vakaendeswa kunzvimbo iyi nekuti economic hardships. Vakasarudza kuti vakatigarisa pasi, vakaona zvakakodzera kuti vapfurire mberi vanotsvaka basa kuti tiwane imba yokugara, kuti tiwane mari yekuti tienderere kuzvikoro kwataishuvira nekwataida. vakatudza kuti kuti vange vari pamwe chete na baba nesu zvainge zvakaoma kuti zviitike. Saka ivo vakaona kuti regai vaende kunze vanoshanda.
Chii chakazokupa drive kana kundiso yekuti kuti aiwa inini ndikapedza panapa ndauda kutoenda ku South Africa iye zvine zvamuno mu America?
Inini ndine mukoma mumwe chete ndiye musikana wokutanga anonzi Yvonne, kozouya ini, kozouya hanzvadzi yangu neumwe munin'ina wangu. Mukoma wangu ndiye akatanga kuenda ku University of Pretoria. Iyewo ndiye akandikurudzira kuti zvinoita. Ainge asinawo kupasa ma A levels ake zvine mukurumbira. Asi nekuda kwekuti ndakaona achishingirira kuno applya. Tose tichibva mu environment iyoyo akafanana, tichigara pakafanana, tichidya from the same pot. Ndakaona ane tariro nezviroto zvekuva munhu ane chiremerera musociety make. Ndiye akatanga kuapply akaenda. Saka ini ndaingotarisira ndichingoti ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu, ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu, kusvikirawo ndazvipa simba rekuti ndidzidzewo ndichiteerawo maakafamba imomo. Ndakati kana akafamba nenzira yandakafamba nayo, inini chinonditadzisawo chii? Ndobva ndafambawo nenzira imwe chete iyoyo ndava pano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Busi Mhlanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa nemukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga akandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvehuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridadi. Kuti tikurukure pamusoro penyaya dzehuori hunonzi huri kuitwa muhurumende asi husiri kutorerwa matano. Tinogamuchira here mufaro pastudio 7 vaMaridadi?
Ndinotenda.
VaMaridadi, mungatiudza kuti basa rinoitwa nekomiti yenyu nderei?
Komiti iri munyika dzakawanda pasi rese. Ikomiti yakaonekwa zvakakodzera nevemapazi emaparamende vamiriri vevanhu kuti vange vachiumba komiti yakadai, nekuti zvakaonekwa kuti pasi rino rese nyaya dzainoshungurudza vanhu inyaya dzehuori dzinoitwa kunyanya nevanhu vari muhurumende. Zvinova zvinoita kuti vanhu vanomiririrwa nevanhu vanomirira vanhu muparamende vatadze kunge vachiita basa ravo zvakanaka, nokuti mari yese iri kuperera muhomwe dzevanhu vashoma, haisi kuzosvika kuvanhu kuti ivando dzeupenyu hwevanhu. Saka pakazonova kuti ngapatangwe sangano rinonzi APNAC, African Parliamentary Network Against Corruption, rinenge richiona kuti nyaya dzehuori dzakamira sei, richiburitsa nyaya dzehuori pachena, richiedza zvakare kuti rishande nehurumende nemapazi ehurumende nemapazi akazvimirira ega anorwisa nyaya dzehuori munyika. Saka ndikati ndotonzwo kana kuti chinangwa chesangano redu.
Saka kuti imi muzopinda musangano iri muri muZimbabwe zvakafamba sei, rakaumbwa sei muZimbabwe?
Pane sangano ratinoti riri pamusoro pacho rinonzi GOPAC, Global Parliamentary Network Against Corruption. Saka sangano iroro zvarinoita rinoti maparamende enyika nenyika ngavange vane ravo bazi rinonzi APNAC. Saka ndobva maparlamentarians vaona zvakakodzera kuti ini ndiite sachigaro wacho chairman, Secretary General munyori mukuru webazi iroro ndi Honorable Kindness Baraza veZANU PF, vachitedzerwawo namai Priscilla Misahira Mbomushonga vanomirira imwe MDC. Saka ndingati executive yedu ine vanhu 11.
Mashandiro esangano iri kana kuti ekomiti yenyu muZimbabwe muri kuona muchishanda sei?
Ndingati inini chinoita kuti chishande zvakanaka zvinoendera nekuti sachigaro wacho anoshanda sei. Sachigaro wacho ukaita kuti zvinhu zvishandike zvinoendeka. inini ndiri munhu anozivikanwa ndiri nyadzi kuda kurwisa huori ndinoona kuti huori ndowakwadza nyika saka ndikati kubvira pandakaitwa sachigaro pane mwedzi mumwe chete nechidimbo apfuura ndiri kuti kune vandinoshanda navo vakomana ngatiregei kumira ngatimhanyei nenyaya dzehuori tidziburise pachena kunyanyanyanya vanhu vanonzi maduty bearers vari mumaofisi anofanira kuti ange achipa zvakakodzera kuvanhu vachitadza kuita izvozvo nekuda kwehuori tinoda kuti tizviburise zvizikanwe pachena saka ndikati ndo zvandiri kumhanya nazvo pari zvino saka panenge pane bata mupfupi bata murefu panyaya iyoyi kusvikira na parlamendi ino yapera muna 2018
asi muri kuona muchitsigirwa here nevari muzvinhano zvinofanira kunge zvichiendesa vari kuita huori ava kumajeri
nyaya iri manyongonesa ndeyekudai suwo vanofanira kunge vachitsigira kuti vari kuita huori vaende kumajeri ndo vamwe vacho vane huori hwacho ndo vamwe vacho vatiri kuti ava ndo vanofanira kuti vari pamberi vachienda vamwe vachitera kumashure saka toona kuti rutsigiro runokwanisa kuti netsei asi kana tichita kutaura rutsigiro hatitaura rutsigiro rwemunhu munhu akazvimirira semunhu sedungamunhu tiri kutaura ofisi yemunhu kana tichitaura yezimbabwe anticorruption commission hasi kutaura macommissioners kuti commissioner nhingi takutaura zimbabwe anticorruption commission sebazi racho rese kuti mutemo unoti chii nenyaya yekurwisa corruption yezimbabwe anticorruption commission tobva taonawo kuti matare edzimhosva bumbiro remutemo rinoti chii maringe nematare edzimhosva nekurwisana kwavanofanira kuita nenyaya dzehuori
aiwa tinotenda zvikuru vamaridhadhi nekuwana nguva yekutaura nesu
ndatenda hangu baba ndatenda zvikuru
manga makateerera kuna sachigaro wekomitii yeafrican parliamentarians network against corruption muzimbabwe vajames maridhadhi vanove mumiriri wemabvuku tafara mudare reparamende vari vebato remdct muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga asi tisati tapedza chirongwa chedu regai timbokupai kambo sendekera kubva kuna ja praiser na mafike zulu kambo sendekera kubva kuna ja praiser featuring mafike zulu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi aiwa hamawadiwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare mdct yoramba kuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano inenge ichiitwa nezimbabwe electoral commission nemamwe mapato ezvematongerwo enyika ZANU PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa nezek kunyange hazvo vamwe vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzeshona pawebsite yedu inoti www.voashona.com anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vateereri tokusiya mina Chris Gande munau dzeSindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ungazani ayayicaci ngathi ngama-factions kuphela khona, kodwa ke okubangela ukuthi kube lama-factions yimihlobo yena le mithathu leyo.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kuso besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani.
Kwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kuleziphathamandla zebandlaleli ezitshayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelele ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezanu PFS gabeni seBulawayo district umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku youth league yona iconstitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options i automatically here is dissolved yodwa. So akula youth league ekhona u Dennis Ndlovu ne top 6 yakhe bonke abavotelwanga. So bona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kumaposition. So bona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism ekhona. Abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenza nabo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this u Dennis yena ngokwakhe ngasi ngafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi it's now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwe ama elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right, sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bangithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami. Ngoba mina ngithe angisazongikwanza ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilize ukuthi umhlangano lapha ume. And ama-vendors bonke siyabanceda ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya eDeviso, abantu ababuya eZanu-PF. Kwakubuya abantu abaningi ukuthi yena uDennis ngokwakhe abaphalisi ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade zecina zelesithi Jarumbira sicele ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama-options yokuthi ngathi funa ukuhamba lani. Ngicela one uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-province. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-youth league ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ama-co-options ayi-14 kuphela automatic.
Alo ke ngumnumzana Magura Charumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo district kubandla lezano PF ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo ubahile ebandleni lezano PF.
So yiko kuhlupha khona nje laphana inketho abachabi ikhona civil tribalism ethile ehamba ngqi esitaradini laphana kodwa ke bayibamba nje ingazani akayicaci ngathi ngama-factions kuphela khona kodwa ke okubangela ukuthi kube lama-factions yimihlobo yona le mithathu leyi ngapha kule mali emandebeleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakaranga abahlangani abantu labo bahlanganiswa njeni ibala lele le-subject yelesikolo yokuthiwa kuleshona yeyana yi-subject yesikolo eyenza ukuthi umuntu ephume kwakhona ulama-subject angu-4 awapasileyo kumbe angu-10 awapasileyo kubalisa leshona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akasiwa laphana kuleyani iphathi liyana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana bale-power ke labo baphezulu labo ukwedlula abayirosi kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kufiwa khona ke lapho kulenti khona amandebele vela kulao abale-power laphana njengobe nabona usimon khaya moye wayengu-chairmini bahle bamkhupha khona sabemkhuphele ukuba ngu-chairmini akusela chairmini kuzani yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ungalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona iningalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaywana phakathi emahofisini kutawna langamatshe
OG40 labo la Coast bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalajene
laphana behlukene ungakhangeli la Coast leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolukhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela itsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lojonathan umoyo kapakazi bebe lamazwi ahithanayo ukuthi khona bayahithana bebalokukhangelelana phana so ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan usalwisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi balamandla nyana laba abangasoze bephazamise ilakosi ngakho-ke ilakosi lalo le group 40 leyi akungeke kuthayiswane ke laphana.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukeli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombiselo besijongele into ezinithi kufi besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani.
Lo ngubabakazi kanombuyiselo Nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabaningi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzeli abantu
besifazana basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje ekhaya abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babangazuzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje ugcine ihlale bekezela kulo yenkinga agcine sebulewe njengalokho esibona kusenzeka.
Ngakwelinye icelo obona ukwethulwa emphakathini kwehlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yeZim Imbodo bangasi approacha ekusi approacha ngabo singabasiza ngokuba layela kuma councillors kufree baye bafundisa ukuthi ungangabe usemathandweni usukuhlangane nesimo esinje usiyenza kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa beZimbabwe kwele South Africa ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Nkosi Ncube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Melestro 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North kuward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula kliniki injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo kansila wakulindawo umnumzana Maxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo kansila.
Siyabonga ntungamisi.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eDinga North Lubuwad 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi lezikolo ezindile ezintsha ichilele ma primary akula manzi lapha ama teachers vele bahlala be transferile every term achintsha chintsha ngenxa yokuswela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni ndemi elokuzenini eMansenya primary lakho futhi amanzi angikhona akhathana. EMansenya isikolo isi 3 years old akula classroom block sebenzisa lokho kwe isikolo sothani lesi. So ama teachers ayadubeka balala ezindlini zothani. So i-challenge esilayo ngama teacher ihlala echintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise esifundeni zabo. Asila even iclinic siyatravela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. We are elokuzele Kariangwe hospital then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma tenetics. Last year saba le lokuzeni le maternity problem umuntu wazithwala sefuna ukulokhuza but then ngenxa ye-distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi nxa kulo muntu ongakwanisa ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu yedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Vele almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i-3 year role plan sayibhala kathesi silezi thina esazisaya ama-block break akhona 2000 ama-door frames siyajova but vele iplan yangikhona is 5 year plan mbijana kathesi imali kazisatolakala ukuthi abadala sithi bahlangabeze badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangikhona ndikuzaqina lokhu esakuthengayo kuzaqina sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulesikolo lesi?
Lokhu zeni echilelema primary indawo yangikhona ga ila manzi I water table ngayikhona ikatshana so kulesi bholani sakudala esagejwa ngolokhuze osikanyana kubo 1957 esadavelela elokhuze ezambezi river khona isibholani lesiyana amanzi ahlala khona so i-distance yangikhona usiye esikolo almost 3 to 4 km
nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councillor mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona
mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi especially ethilele emangali kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi then kuklinikhi besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakakhwana ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibi ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe siseZimbabwe kathe sasikho eZimbabwe because i-health yethu vele iku-risk
hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo councillor bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
siyabonga ntungamini
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukancillor kaward 11 eBinga North asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa, kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labe esifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa?
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu enye indlela ngazi ukuthi ngiyakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizini imbokodo inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo. Kusuke ngibone kulesidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa thina singamaZimbabweans kodwa yenzeka ebantwini basifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini la kuwe sokungenzeka into ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenele emathandweni kodwa singasuki singene sesingenela ngesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuya nje kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyane eyodwa newethu. Ekana nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyiningi sase kwakhona kuvuka ungumese ekuphineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayeba kuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekile asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi siyivimbe ingamemetheki iziqinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezisibuhlungu futhi ukuthi lezi nsuku ezidlule abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abasadileyo ngabantu nje abasemathandweni abantu basephila ngithi sisayikhangela ukuthi abantu bazesada kuze uthole ukuthi abafuni kuleso simo sokuthi bathade abantu baseseyintombi leja esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando lwabo luyathisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lambe zinkinga zokuthi begcine besika lapho ukuthi ezingebulalayo.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nqa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ku-anti. Akusekho yini khonokho kungayikho yini kubangela?
Yazi ake ngithi njengathi thina sinje singamaZimbabwe yaseSouth Africa. Abantwana beqeda isikolo kumbe uqeda i-O-level. Umntwana oqeda i-O-level le 15-16 years. Mayiqeda i-O-level isuka ekhaya isidalapha eZimbabwe. Okokuqala nje ayengayitholi umlayo wabo-anti wabakazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi ma uyintombi ziphatha kanje, ma uthole ijaha liphathwa kanje. Asitholanga isikhathi, abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo. Qeda isikole umuntu uzalapha eGoli. Lapha eGoli asilabo-anti, asilabogogo ukuthi bakuhlalise phansi, basitshele ukuthi uba yintombi. Uziphatha kanjani, phambi kwejaha uziphatha kanjani, siyintombi esiqomile, ijaha uliphatha kanjani. Mhlawumbe kunesuke ukuthi suke siqhileke ukuphatha amajaha ethu lawo esuke siwaqomile. Uthole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngalelo ijaha ngoba awufundisekanga ngokuphila lo muntu wesilisa. Ugcine kuyiye kudonisele ukuthini umuntu kanje kumbuze usho lento ezomkhuba, kumbuze wenze lento ezomkhuba, inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele lesi simo sokuthi akubulale. Njalo futhi lapha njengoba sisekuhambeni ogogo abekho, o-anti abekho, noba labomama nje abekho, uthole ukuthi umntwana noma seqomile ma ile nkinga le jaha asikho isikhathi lesiyane sokuthi umuntu ahlale phansi agijima babekele kubabakazi ayezi ukuthi babakazi nanti ijaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu, ubabakazi abizi ijaha kuhlale phansi kuqoxiswane. Into yakhona nje sivele yenzeke nje, akuqoxiswana akukhulunywa, uthando lungenakuqoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze lisikisane lapho ngoba akukhulunywa. Kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni. Sasekanga ubabakazi labogogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana losamfana sesixabana lesoka lami, ubabakazi akhuza hlalise phansi kubizwa omali umike labo esoka kube uhlale phansi kufuza. Akusekho lokho.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Hayi, ngiyavalelisa kubalaleli. Ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni, uqala ukufaka impama ungafihli ngoba impama leyo ekugcineni igcine isibhamu isithatha imphefumulo wakho.
Hayi, siyakuzwa, sibongile kakhulu mama.
Kubonga mina mama.
Lo-ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voandebele.com. Manje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, kulungile, ngiyabonga.
Siliqhube kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu, waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngesigaba ngesigaba?
Sesiqhubekela phambili, kathesi singena kuma-provinces atshiyeneyo. Mhlaka 9 June siyabe sikoBulawayo e-amphitheater. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare. Kulapho esizabe sisungula nalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakoBulawayo. Mhlaka 9 June kabe kuyiFriday e-amphitheater koBulawayo. Amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho. Sizotshona sikholisa, sikhuluma ngokuzikhulula.
ukukhuluma ngokukhuthazana ukuyiregister nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota.
Ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini?
Yona i-amphitheatre yona leyi singathi ngama-provincial launch. Nxa sesisehla siyathatha umkhankaso lo sihambe lawo kuma-districts lama-districts ama-constituencies angu-210. Ungabona nxa sihamba e-province siyabe sisenzela ukuthi khona i-amphitheatre isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kumalokishi achiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku-central, but sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumadiko
ye agoqela lemaphandleni
lasemaphandleni. I think ngombono wami i-planning committee yethu izahlangana mhla ka-10 June kulapho esizabe sixoxa khona ukuthi i-province elandelayo ngeyiphi ukutadetha ama-constituencies, ama-provinces are totally rural, like if you take Manicaland, Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwana wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama lapho liyabe lisitshona.
Inkuthazo yethu ngeyokuthi noma konapho phakathi kwebandla lakho kuba le-primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi. Ukuthi khona omama liboba lo mqhuba or i-courage to actually choose other women kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubaba lwane oleshepu eyi-blue echiya ukukhetha umuntu wesifazane amaziyo negama.
Nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisa uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi a mina nginje kambe ngingakwenza. Omama can do it, bayakwazi, benelisa, banganikwa ithuba, bayenelisa ukukhokhela. Ngathi ngifika emzini omunye umnawami ongumfana umngakhe engekho wathi njengoba lithole kungelabantu namhla ngazi ukuthi lizokudlani. So omama kumele sizicakathekise, siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima, sisebenza kuhle, umuntu onke athabe ngomsebenzi esiyabe siyenza.
Ungabathiyela lipha abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso wenu lo wokuthi bebhalisele ukuvota?
Sokuyisikhathi samanina, sokulithuba lethu ukuthi sikhulule ilizwe, asisukumeni ngobuningi bethu, sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi. Lathi sibe sibhalwa phansi kungwalo ze-history ukuthi hhayi i-election leyana eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasokomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga. We are targeting 2 million women. No woman should be left behind.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mathibenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ke sithathi khefu. Ingoma kaSandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma, kodwa singake hlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezanu PF lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na? Namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane e-South Africa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasithinta ku studio7@voanews.com. Igama ngu Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.